Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gunyana 3 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Election Support Network ZESNI yokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ikasike kutanga urongwa hwekunyoresa vavhoti. Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti rinoona kusungwa kwemunyore mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda senzira yekuvashungurudza. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 namufundisi Dale Gurajena vekereke Fortress of Faith Tabernacle avo vari muNew York muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kutanga mangwana riri kutarisirwa kutanga dzidziso kuvashandi varo vachange vachinyoresa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Nechishanu chapfuura, sachigaro veZEC amairita Makarau vakazivisa kuti michina mazana mana yekutanga yebiometric voter registration kits yakanga yapinda munyika ichibva kuHong Kong, uko iri kugadzirwa nekambani yakapiwa basa rekuwanisa michina iyi yeLuxtone Group yekuChina. Asi sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kuona sekunge ZEC iri kunonoka kutanga urongwa hwekunyoresa vavhoti uhu richiti nguva iri kupera. Ngatinzwei hurukuru yatakaita nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESNI, amai Ellen Dingani, pamusoro penyaya iyi.
Nguva hapasina vajonga kutaura chokwadi, nguva yatisiya. Tiri kuramba tichingotaura neZimbabwe Electoral Commission kuti vape yatinoti comprehensive education kumunhu wese ane kodzero yekuvhota muZimbabwe, uye vatibvumirewo isu semaorganizations anoita basa iri tivabatsire kupawo zvakare dzidziso kuvanhu. Saka nguva hapasina, ngavatipe mukana uyu tivabatsire, uye ivo ngavatange basa iri iye zvino, nokuti zveshuwa tiri kumashure kwenguva. Rudzidziso harizosviki kunzvimbo dzakawanda kana tikanonoka. Kune nzvimbo dzinonetsa kusvika dzatinoziva dzine maaccess inoti netsei. Saka vakanonoka kutipa mukana, uyewo vakanonoka wokutanga basa iri zvinogona kuzoita kuti vanhu vazhinji vasafambe pamwe chete nevamwe pakurejesta kuvhota. Saka tiri kukurudzira vekomishini yedu kuti vatitanga basa iri, nokuti nguva shuwa tinotenderana nemi kuti hapachina.
Takanzwa ZEC ichizivisa kuti mimwe michina yave munyika yekuti vanhu vanga vachitanga kunyoreswa kuvhota. Zvii zvamungataura pamusoro pedanho irori?
Tisingazivi zvedu, nokuti problem yatinayo vajonga ndeyekuti hatina yatinoti pachirungu roadmap yekuziva kuti zviri kufamba sei, zvichatanga nguvai kusvika musiwari, zvichizofamba sei. Nokuti dzimwe nyika zvemaelections izvika tinofanga tava neroadmap chaiyo inosvika paelection data iro, kuziva kuti tisasarudzo dzedu mumwedziwani muno mugore ra2018. Saka tisina roadmap yakakwana iri comprehensive inotiratidza urongwa hwese hwokuti voters vachazoenda painspection riri, vazoplaywa, vazotorwa mapolitical parties nevamwe vanenge vachiri darikini, hatisi kuziva zviri izvozvo. Nomination chaikwarini hatina information yakakwana. Saka tinongoramba tichingozi tiri kumashure kwenguva, nokuti tikutarisawo zvakare kalenda yedu yemaelections yedu constitution kuti elections anoitwa 5 years, handidzi after every 5 years. Saka anogona kuzoka kuma July August ipo kugore rinouya. Saka tiri kuneseka zvikuru kuti aiwa ngavatiite roadmap yakazara. Tinoratidza kuti kune rejection ichisvika apa, ichipera kwoita inspection kusvika apa, ichipera kwoita display kuti zvese zvichienda zvichidaro. Asi hatina information yakakwana, yetinoti roadmap yeelection yedu yete yakakwana hatina.
Havanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezesini amai Ellen Dingani vari parunare nestudio 7 vari muHarare. Sangano revakarwa hondo yerusununguko Zimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti rinoona kusungwa kwemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda senzira yekuvashungurudza. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vanoti zviri kuitwa kuna vaMatema Danda zvekushungurudzwa ndozviri kuitwa kune vakarwa hondo yerusununguko vakawanda, ava vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nevanhu vasina kurwa hondo asi vave mumasimba. VaMatema Danda vari kutongwa nemhosva yekutuka mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Asi nechishanu chapfuura vakakumbira dare kuti nyaya yavo inzwike mudare repamusoro-soro reConstitutional Court. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMahia pamusoro penyaya iyi.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nokuti kondiye munyori mukuru wegungano revakarwa hondo. Chechipiri ndechekuti zviri kuitwa kuna Matema Danda ndozviri kuitika kumunhu wese. Takabvira kare tichitaura zvinhu zviri kuitwa kuvarwiri vorusununguko zvaisafanira kuitwa kwavari nokuti ndivo vakarwa hondo yechimurenga, asi hapana munhu ari kutinzwa.
Vakarwa hondo tinoonawo kuti munenge makwanisa kubvuma kupatsanurwa, vamwe vaakuti uku, vamwe vachiti uku.
Hapana kubvuma kupatsanurwa, nyaya ingoripo ndeyekuti vari kuti mao veterans havasi mao veterans. Regai ndikutaurirei chokwadi chiripo, vari kuti mao veterans vandiri kuona nhasi, inini ndiri kutotanga kutovaonawo nhasi. Hazvirevi kuti kana wakaenda kuhondo unogononga wakasangana nemunhu wese, asi kana akambosanganikwa naye nevamwe vanhu unonzwawo kuti akasanganikwa naye. Saka vanongori vanhu vakaunganidzwa nekuda kwevanhu vatiri kutaura vaya vati kuti maG40, nokuti vanoziva kuti ngano yenyika ino haitauriki kana pasina mao veterans. Votora vanhu vovatumidza kuti mao veterans kuti nyaya yavo itaurika, asi vasiri mao veterans. Tinoziva isusu kuti vanga vari mao veterans.
Saka mune matanho here amuri kuwedzawo kutora yekuti mujekesi ipapo nokugadzirisana?
Hapana achafanira kuti anzikwe, nokuti zvaapo munyika ndezvekuti vari kuda kudzima ngano yakaitwa noruzhinji rwevanhu vakatora vana vavo kuti vaite varwi varwire rusununguko, kuti iyoyo nhoroondo yerusununguko iyoyo inofanira kudzimwa pachinyorwa vavanofunga ivo kuti ndo vanofanira kuvapo. Vakanga vakaenda kuzvikoro kunyika dzekumawest vakadzoka vakatora zvinzvimbo mumusangano vakavhoterwa vakava apoinda magovernment positions, ndo vanofanira kutaurwa muhistory. Asi ivo chaivo chavo vakarwa hondo havachakwanisi kuti vadaro. Rinotori dambudziko riri kupfuurira mberi richiitika, hatitoziviwo kuti rinopera rini.
Takanzwawo musangano uchangobva kuitwa weZANUPF muHararo, vamwe vari kutungamira chimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko vachishoropodza boka renyu imi neutungamiri hwenyu. Mune mhinduro here yamungavapa?
Zvambonyanya kuita sei kuti pakati pevarwiri vorusununguko kwemakore makumi matatu nemamwe 7 anoraudzira kunze pakanga pasina matambudziko akanga aripo pasati pane nyaya yepatsave zvino munyaya dzezvematongerwo enyika kuti ivo vakaparadzana? Zvambonyanya kuita sei kuti bato riri kutonga pakati paro harichadi vakarwa hondo yechimurenga, vanotsoropodzwa? Zvambonyanya kuita sei? Ndekupi kwakamboenda vanhu kana kuti mukuru wehondo kana kuti ini army general kunorwa hondo okunda hondo iyai asi hadi varwi vakanga vainavo? Zvambonyanya kuita sei?
Avanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sangano ravo rinoshishikana zvikuru nemabatirwo arinoti ari kuitwa vashandi vari pasi pemakambani eEconet neStewart Bank ayanove amuzvinabhizimusi ane mukurumbira vaStrive Masiwa. Vamwe vanoti vashandi vemakambani aya havabvumizwi kuumba makomiti anovamirira, uye vazhinji vavo vanoramba vachingoshanda vachipiwa makondirakiti emwedzi mitatu kuitira kuti vasabayirwa zvitupa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remakambani aya kanawo kunzwa kubva kuna vamasiyiwa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo.
Kwekutanga tiri kuti zvakatoshata nezviri kuitwa nehurumende kuti vavanyime license, zvakashata kuti vakwanise kuoperata zvakanaka munyika. Asi ivo also sekambani vanofanira kuva vachipa vashandi vavo kodzero rakafanana, kodzero rokuti vashandi vajoine maunion, vashandi vakwanise kufoma maworkers committees kwavanenge vari, vashandi vakwanise kuwana macontracts ari pamutemo, macontracts anotambirwa kumaNECs. Noti zvatiri kuona macontracts ari kupiwa vashandi vanoshanda kumame macompanies avo, kana kuti macompanies ari pasi peEconet, macompanies akafanana nevana Steward Bank. Kuti vashandi vakawanda vanokonsidwa sema-independent contractors, havasi kukonsidwa sevashandi, vachitiza nyaya yekubhadhara mari nezvimwe zvinoenderana nekuti chii chinofanira kuva chipiwa mushandi. Saka tiri kuti zvauri kuchemera kuti hurumende ikuitire, iwe chitanga waitira vamwe. Charity begins at home. Izvo zvatiri kutaura isisu.
Matimaidza here kuti mugare pasi nekambani iyoyo Econet muchinzwawo zvichemo zvavo nezvikonzero zviri kuita kuti vasabatawo vashandi nenzira dzamunotarisira?
Taedza nepatinokwanisa our affiliate inoorganiza kubanking sector. Pane dambudziko hombe nemacompanies ari kuoperata under Econet, naiyo Econet chaiyo. Vashandi vakabudiswa nejudgment yezuva vasati vapiwa mari dzavo. Affiliate yedu inoorganiza ikoko yaiedza nepainokwanisa. Inini zvangu ndakatonyorera MCOS, ndakatovapa veMCOS macontracts ari kupiwa vashandi veSteward Bank kuti MCOS sezvo inomirira maemployers inogona kuti vasira here yopindira. Asi hapana zvabuda pahurukuro idzodzo. Up to today vashandi vanoshanda macompanies yayo vanobatwa senhapwa, havasi kubatwa sevashandi. Saka tiri kutonyunyuta.
Asi vamoyo, tichitarisawo mamiriro akaita zvino munyaya dzeupfumi, hazvisi zvere zviri kuitawo kuti makambani aya akundikane kubayira vashandi zvitupa?
Makawanda macompanies anenge achikwanisa kubabayira zvitupa, anenge achitedzera zvinonegoshieta kumabargaining councils. Asi zvatiri kuona sezvokuti Econet I think iri pamberi panyaya yekuzorambisa kuti vashandi vanofanira kuva vari nhengo dzematrade unions. Iconstitution iri kutaura kuti mushandi anofanira kuva achijoina organization of his own choice. Hatisi kuona kuti izvozvo inyaya yeupfumi, bati kurambisa mushandi kodzero rake. Tinoti freedom of association, hazvinei neupfumi wenyika.
VaJafet Moyo vanove munyori mukuru wezCTU vari parunare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Iye zvinotombo kuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Amon Chigwanda vanogara ivo kunyanga uko. Makadii mukoma Amon? Aiwa isu tiri nani zvedu. Mukoma Amon, mungatudza kuti semukomana wechidiki kudai muri kurarama sei kunyanga kwamunogara uko?
Tingangoti mararamiro atiri kuita sevechidiki ndeyekuti mamiriro azvakaita izvozvi chiongorora zvinhu zvatingadai kuda kuitawo sevechidiki zviri kuti dzvanyirirwei zvakati nyanyei nevakuru vedu vari pamusoro pedu.
Ko, imo munharaunda menyumo mune mabasawo here amungakwanise kuona imi sevechidiki?
izo zizi abato lina chiche kuti tiwanise kuita sechidiki like donenge vachingopa mapromises like izo zizi wakataura kuti vanzwada kutipa iye michero yemaavhu maseedings acho nekuti vanzi mayouth anofanira kukanya zvidhina siriri zvemanje semayouth sesatatofunda but hatina chinje tongwa sakuita
imi makadzidza kusvika papi
inini sofa ndakasvika pa-A-level ndikabuda nemapoints angu akanaka ndaringa ndiine 11 points but handina chinhu chandinokwanisa kuita ndonzi inini ndikanye chidhina
sei musina kuenderera mberi nedzidzo
nhau zhinji yakanyanya kunetsa ndekuti kuti nditadze kubudirira kuenda mberi nedzidzo inhau yemari iri kunetsa handina kwekuti ndikwanise kunatsa kuona mari asi dai kurunzi ndakwanisa kuwaniswa kana project yekuti ndikwanise kuita project iyoyo ingandisimudzira kana kuti ndireize mari yekuti ndikwanise kuenda chikoro bos izvo zvinhu ndinenge ndasarwa kana nemubere kumwe chete angandikwanisi kuti ndiwane mari yekuti ndiendeze mberi nezvidzidzo zvangu kuenda kuinvesti
saka muri kuti mide paine maprojects amunokwanisa kunge muchitanga maikwanisa kuaita ndeapi ai
like tidai tanga takwanisawo kunzi sehd tikaprovidewa makana maimputs ekurima sange kwedu isusi kumba kune mvura dai ndandakwanisa kwandira kana maimputs ekuti ndikwanise kurima kana kuti tsvagirwa kana kuti zvinhu zvekuita kana kupfuya huku potry zvaikwanisa kundibatsirawo pamari yangu yekuti ndienderere mberi nezvidzidzo
zvingade mari yakawanda zvakadii sekunzwa kwavamuri kuitawo kune vamwe
hakuna zotanga chaiko sekuti semuyouth anenge achiri kutanga unenge uchitanga kuda kuwaka chikwere chachitolesi kana kuti kuda kudawo upfeya huku unenge utotanga kuwaka chikwere chine zvinhu zvakanatsokwana zvekuti unokwanisa kuchengeta huku kuri kurima unenge uda mari inonatsokwana kuti utange kutenga mainputs mafertilizer nembeu dzacho dzinenge dzakakwana its like kuti unenge uchida kana $300 to $400 kuti ukwanisa kungotanga
tiri kunzwawo hurumende ichiti iri kubhadhara vaya vanonzi mayouth officers kuti vakunyorerei maprojects anozoendeswa kuhurumende kuti mupuhwe mari dzekubatsirikana nekuita mabasa enyu emaoko dzimwe dzacho muchizodzorera variko here ava uye munoshanda navo sei
vanhu ava tinongonzwa nezvavo asi pavanoshanda chaipo chaipo handipaoni itsilai kuti kushanda kwavo kwavanonzi kuti wanza kunyanya kuita ndive kutoti password isusu kuti tiende kumasangano kumisangano kana kuti ari marali aya ndokwanenge vachida kuti tiende zvisiriri izvo isusu chedu chichemo chinenge chiri chekuti dai tawaniswawo chimwe chinhu chekuti tiite semayouth nekuti munyika hamuna mabasa munyika hamuna mari tinenge tichireiza mapoints ekuti dai vatitsvagirawo vatisisirawo zvichemo zvekuti tiwanisirwe zvinhu izvi asi hapana chinokwanisa kuita vanenge vachingotiti dai tangoramba tichienda kumasangano kuchiichi asi zvichemo zvedu vasingazozvisimudzi futi kumberi kwacho nekuti isusu takazoona zvichemo pane last time takavapa zvichemo vana mayouth chair tikavapa zvichemo kuti isusu tiatitsvagire maprojecti ndopa wakasikai kune vachitanga kureza mapoints ekuti mayouth ati aroda aisa chichema chekuti dai tawaniswa maprojecti ekukanya zvidhina kana ekupfuya nyuchi kana nemiwo pazira rangu nekufunda kwandakaita nekukanya chidhina ndotsakara
asi tiri kuona sarudzo dzinenge dzaswedera padhuze vechidiki ndo vanonzi vanowanzoshandiswa kuita zvemhirizhonga yati yatanga here nyaya yekutyisidzirana munharaunda menyu
ya nhau yekutotyisidzirana ndingangoti yatotanga asi haisati yanyanya nekuti tichiongorora pakaitwa maelections iwayaya maelection madiki diki emakanzila akaitwa izvozvi zvaya kune umwe mukomana akatorohwa nevakomana vezanupf akarohwa zvakatonyanya akatombopinda muchipatara for 3 days ari muchipatara nyaya iyo ikaripotwa ikatishaya kwayakazoenda nako kuti nyaya yacho tizotipana vanhu vazotorwa matanho here hapana kana matanho aitwa
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Amon nekupinda muchirongwa chedu
allright tinotenda
manga makateerera kubva kumukomana wechidiki Amon Chigwada anogara iye kunyanga South muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hamadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Jonga Kandemiri.
Mukuru wesangano rinoona kuti vanhu vanofamba nemichovha vabatwa zvakanaka here repassenger association of Zimbabwe vatafadza George Goliath vanoti sangano ravo riri kuita zvose zvarinogona kuti vafambi vazive kodzero dzavo mumigwagwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tine zvirongwa zvekudzidzisa vanhu mumabhasi kemunasi, muzvikoro, mumachechi nekumabasa, tiri kusvika even kumahotera, tiri kusvika kunzvimbo dzakasiyana-siyana tichiedza kungoverana nevamwe vedu kufamba kwakanaka nekuita sarudzo yakanaka kana vachikwira mumabhazi atinoti mapublic service vehicles, makombi nematekisi. Tiri kuvakurudzira kuti vange vachitarisa zvinhu zvakafanana ne inonzi passenger insurance cover, kuti motikari yakainshuwa here, ine matsamba akakwana here. Tsamba yekutanga ndeyekuti motikari inotenderwa here zviri pamutemo kunge ichitakura vanhu kuenda nzendo dzakatarwa.
Ivo vanhu vari kutambira sei dzidziso yamuri kupai?
Vari kuzvitambira, vamwe vari kuti vanga vasingazvizivi kuti zvine njodzi kukwira mota dzese dzese dzemushikashika nezvimwe zvakadaro. Asi dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti motikari zhinji dziri kufamba mumaguta eHarare, dzimwe dzacho dzapera, dzimwe dzacho hadzina matsamba akakodzera kufamba pamugwagwa, dzimwe dziri kufamba nekuti mapurisa edu ari kutambira mari yatinoti mafines, kuti zvakunge zviri pamutemo kuti kana munhu ukatyora mutemo unobhadhara faindi ungopfuura opuwa getway pass yekuti upfuura zuva rese pfuura. Saka vangoti haandobhadhara faindi mapurisa haatyise. Saka takuona kuti mafainzi amwe akukurudzira kuti vanhu vatyore mutemo zvakare.
Tinonzwawo kuti mune urongwa hwekufamba netsoka kubva kuchitungwiza kuenda kunosvika muHarare, mungatiudza kuti hwakamira sei?
Tiri kutarisira musi wa 3 September kuti tichafamba tichitaurira vanhu munzira patinge tichifamba kushata kukaita kungokwira motikari dzese dzese. Tiri kukakupadziriso.
Mukuru wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vari parunare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, kwomuchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 namufundisi Dale Gurajena vekereke Fortress of Faith Tabernacle iri muNew York muno muAmerica.
Ini ndinoitwa mufundisi Dale Gurajena. Ndakazvarirwa kuZimbabwe kuBulawayo, ndikakurira kuBulawayo, asi ndakazotama ndikauya kuno kuAmerica gore ra1998. Ndakauya ndiri mushumiri ndichizoparidza vhangeri. Ndokubva ndaramba ndichingoparidza vhangeri kusvika nanhasi ndichikuparidza vhangeri. Pari zvino ndiri mufundisi wechurch inonzi Fortress of Faith Tabernacle iri muBrooklyn, New York.
Makauya nemhuri?
Ndakauya nemudzimai nemwana. Mhuri yakazowedzerwa. Pari zvino ndine vakomana vashanu. It's a big family yatakaropafadzwa nayo naMwari.
Munoona kukurisa vana kuno kuAmerica zvine mutsauko here nekuZimbabwe?
Zvine mutsauko chaizvo, nokuti zvavanokomberedzwa nazvo zvakasiyana, uye kune vanhu vane tsika dzakasiyana-siyana netsika dzatakakura nadzo. Kuno kazhinji kune vana vasingatereri vabereki, vasingatereri vadzidzisi. Saka hazvisi nyore kuchengeta vana nekurera vana muno munyika inoyi.
Zano ramungabayire kune avo vabereki vari kutarisana nematambudziko ekukurisa vana muno muAmerica?
Zvandingataura ndezvekuti izvo vasarasa tsika dzavo dzekumusha vachiteedzera zvinhu zvemuno, zvimwe zvacho zvisina maturu. Nekungodzidzisawo vana shoko raMwari rinotoratidza kuti vana vanofanira kunge vachiremekedza vabereki vavo, nokuti izvo zvine chivimbiso ichocho cheupenyu hwakawedzerwa kuti vana vange vachiita respect to their parents. Pane zvakawanda zvinogona kuitwa zviri muno zvinoita kuti vana varasike, asi zvinenge zvichida kuti vabereki varambe vachiita spend time, kuwana nguva yekudzidzisa vana vavo tsika kwete kungoti vana vadzidziswe neTV kana kudzidziswa kuzvikoro, nekuti dzimweni dzenguva zvikoro zvemuno zvinogona kudzidzisa vanhu tsika dzatisingawiririrani nadzo. Saka zvinenge zvichitoda kuti mubereki adzidzise mwana makuriro aanenge achida kuti akure zvakanaka.
Pane zvirongwa zvamunoita here zvekutarisa kumusha?
Pane zvatinomboita zvakafanana nekuita mafundraising ekutumira vana kuchikoro nekumbosanganawo tichinamatira nyika yedu kuti mamiriro ezvinhu achinje, nekuti tinoona kuti zviro kwazvo zvinhu zvakaoma kumusha, vazhinji vakaomerwa. Saizvozvo tinenge tichimbosanganawo nevamwe vanhu vemuno maseneta kuona kuti tingabetserawo nyika yedu sei.
Nguva dzedu ndo dzisati bvumire, mungangotipa vhesi nekushumira?
Vhesi yandichaverenga ndichiri mudodzi dudzi rangu nechishona, inobva kumapisarema 27 ndima ya 4. Mapisarema 27 ndima 4, Psalm 27 verse 4, inoti, "Iyo, I have asked one thing from the Lord, and that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of the Lord, to behold his beauty and to inquire in his temple." Zvirinoreva kuti izvo chinhu chimwe chete chandakakumbira kuna Jehovha, kana kuti chandinoshuva kuna Jehovha, chekuti ndiwanikwe ndichigara mumba mavo kana kuti mutemberi mavo, ndichitarira kunaka kwavo, ndichivarumbidza, ndichibvunza kutsvaka Mwari nokubvunza direction kubva kuna Mwari. Ndo zvandiroda kukurudzira vatereri kuti kana vaine chinhu chavanoshuva, ngavachishuve kubva kuna Mwari, nokuti Bhaibheri rinotaura kuti, "Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart." Kana ukafarira Mwari, ukafarira zvinhu zvaMwari, Mwari vanozokupawo zvishuvo zvemwoyo wako. Saka ndiri kuda kukurudzira vatereri kuti vasinde muna Mwari, vashuve muna Mwari, vatsvake Mwari. Izvi zvinogona kubatsira munhu wese wese, zvekare zvinogona kubatsira nyika yedu iye Zimbabwe. "Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart." Zvisinei, tichasvika panguva yekunamata, sezvo nguva yedu yatitiza. Tinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nezita raJesu, nekuti imi muri Mwari vanotonga kudenga napasi. Kunze kwenyu hakuna mumwe. Saizvozvo Baba, ndinoda kukumikidza vatereri varipo Baba pakati pavo, vari kusangana nenguva dzakaoma, vamwe vari kushaya kuti vodii. Baba, ndaikumbira zvikuru sei kuti dai mapindira kune vanorwara. Baba, twasanudzai ruoko rwenyu, muporese, muropafadze Baba kune vanoshaya. Dai mazarura masiwo ekutenga, maropafadza vana venyu. Chirangariraiwo zvino Baba nyika yedu yeZimbabwe, rangarirai vatungamiriri Baba, rangarirai vari kutambudzika, rangarirai Baba kunyange avo vanokutsvakai mumweya nemuzvokwadi, muvaropafadze Baba, nezita raJesu Kristu ndanamata. Amen.
Haiwa, tinotenda zvikuru Pastor Gurajena.
Amen. Haiwa, tinotenda. Mwari vakuropafadze, vakuitirei zvakanaka.
Manzwa kubva kuna mufundisi Dale Gurajena vekereke Fortress of Faith Tabernacle iri muNew York muAmerica, muhurukuro yavakaita naPraxidus Jeremiah weStudio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu Isimba, kachibva kuChrist Like Choir. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe Election Support Network yokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ikasike kutanga urongwa hwekunyoresa vavhoti. Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association roshungurudzwa nekusungwa kwemunyori mukuru wesangano iri, vaVictor Matema Danda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Standikile Muhlanga.